Mangwana nakanaka vatereri, tunosangana zvakare mangwana nanasi, uri musi wechipiri mbudzi 28, 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Father Fidelis Mukonori, avo vaive mutongi gava pakati pavamugabe nemauto, votaura neStudio 7 nezvakaitika panhaurirano dzekuti vamugabe vachienda pamujikandigere. Gweta Rava Chombo muzvinafundo Love More Maduku vanoti vave kuenda kudare repamusoro soro nhasi kuti vanokumbira dare kuti vachombo vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic, avo vaive mutongi gava panyaya yemauto nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanoti nhaurirano idzi dzakatora nguva yakareba zvikuru asi dzaiitwa zvine kuremekedzana mukati. Father Mukonori varambawo mashoko ekuti vamugabe vakanzi vapiwe mari inosvika mamiriyoni 10 senzira yekuti vaende pamudyandigere. Mukuzeya zvakaitika panhaurirano idzi, tabata Father Mukonori.
Zvakasikwa kutanga kwangu kuita nyaya dzakaita saidzodzo. Kupira muhondo ndakaita nyaya idzodzo. Lancaster House ndakaita ndakashanda nyaya yakadzama kwazvo. Zvanga zvakatomarira kupinda nyaya iyi. Dzimwe nyaya pakatambo dzandikaita. Saka kuti yanga yakaoma here? Kana masoja obudirana kufamba mukati menyika zvira kuti zvaipa. Saka vaiva nyore here? Zvana zvisiri nyore, asi pane vanhu panotaurirana. Ava vanga vasiri vanhu vapanduki. Ndoda kuti ndisimbisise izvozvo. Masoja vanga vasiri vakazviita zvikwete sevapanduki, asi kuti vaida kugadziridza kuti maitirwo anga akuitwa nemusangano wezvanhu, maitirwo anga akuitwa nevashandi vamwe hurumende, maitirwo anga akuitwa zvikuru nevanhu vanga vakutora corruption zvechioko muhomwe, zvanga zvisisafambise nyika mberi zvikuru zvokuti kupomana vana mhosva nokushaya rutsigo zvikuru kune vanhu vakarwa hondo kusanganisirawo nemasoja, zvikurusa kuti mukuru wenyika vamugabe ndivo vanomirira madzibaba namadzitateguru eZimbabwe, ndivo chete vasara vamwe vese vakaenda. Saka maitirwo anga akuitwa vaivadza kuti vaizosara vasisina chimiro zvachose. Saka vemauto vakauya kuzopomhodza kuti zvisarambe zvichienderera mberi.
Asi ivo vamugabe vakazvitambirawo seizvi?
Vakazvitambira. Vakuru vemauto vakanyora zvitsutsumo zvavo zvinoita 11 chete zvandikaenda nazvo kune vamugabe kuti tikurukuranawo kumba kwavo. Vakabvumirana nazvo tikazosangana vakuru vemauto naivo president kustate house. Takazviita zvikanopfuura kanoitwana katatu vachisangana nemauto nevakuru vavo vemauto vachikurukura nyaya idzodzo. Mumwe nemumwe wevakuru vemauto aitaura zviri pamwoyo pake pamusoro penyaya iyoyi. Vaitaura zvine chiremera zvakatsiga asi zvakasinga zvokuitira namangwana. Chirungu aiti Operation Restore Legacy, Legacy of Zimbabwe, Legacy yavamugabe, ndivo sababa vanosungirwa kuonekwa vachivatiri navo yezvino kuti vana vamangwana vanogara vazogara vachizivawo kuti Zimbabwe yakabva kupi.
Saka ndezvipi zvimwe zvichemo zvanga zvine vakuru vemauto ava mungadome zvimwe?
Zvimwe zvichemo zvepopotedzana kwevanhu vemusangano weZANU, kushaisana chimiro pazere vanhu, nyaya dzokuba zvinhu zvemuhurumende, ndozvinhu zvanga zvichikanganisa izvozvo, ndozvimwe zvezvinhu zvacho.
Avo vangwari Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic, avo vainge vari mutongi gava panyaya yekunetsana pakati pava Mugabe nemauto, vangwari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Gweta riri kumirira vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo navakudzi Chipanga avo vaive mutungamiri weZANU PF Youth League muzvinafundo Love More Madhuku vanoti nhasi vane urongwa hwekuenda kudare repamusoro reHigh Court kuti vaviri ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Dare raMajor Street neZuro rakavanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa dzinosanganisa dzeuori nekuzvidza mauto. Mukuseya nyaya iyi tabata muzvinafundo Madhuku.
Nhasi tiri kuenda kuHigh Court. Mutemo unotibvumidza kuti kana koti yepasi yemagistrate court ikanga yataura zvainotaura zvatisingawirirani kanu zvaatiwirana nazvo, unoenda kudare reHigh Court. HigH Court inenge ichienda kunoti vatarise matongerwo azvaitwa pasapa kuti vachinje izvozvizvi, nekuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka. Munhu asati abatwa nemhosva anonzi haana mhosva and ane kodzero yekuti ange achitongwa achibva kumba unless paine system yekuti munyatsoona kuti nyaya iyi munhu haangatongwa achibva kumba. So tanga tanzwa nemamagistrate nhasi vaingotaura zvakafanana zvavataura pana Chombo nezvavataura pana Chipanga kusvika vatosvika panyaya yekuti vototi ngati vachengete musungwa nekuti kavaregedza vanorohwa nevanhu, kunge koti ndo yakutoti kune vanhu rovai vanhu ava. Saka izvozvo hazvakachata, zvinozokanganisira vamwe vanhu vakawanda ramangwana kutauri zvinyatsojeka. Kana High Court yarambawo toziva kuti yaramba, asi hatimiriri ipapo. Bumbiro remutemo rinotibvumidza kuenda futi kutinonzi Supreme Court.
Asi mune chivimbo here chekuti munobudirira?
Hatingatomboregi kubudirira nekuti isusu hatisipi takanyora bumbiro remutemo renyika rinotaura ivo musection yeyo 50 yatanga richishandisa kukoti yepasapa kuti section iyeyi inoti munhu anenge asungwa anofanira kupuwa bail kunze kwekunge state yabudisa pachena mareasons akanyatsosimba. Hatina kuona mareasons akasimba abudiswa uku ndiifunga nemajudges vanotya even kwavanotogara chaiko havatombogari pavanochengetedzwa. Asi kana uri judge weHigh Court tinenge ichifungwa kuti waakunyatsozivawo mutemo uye unotichengetedzwei kupfuura vamwe, unokwanisa kuitarisa mutemo chaizvo chaizvo. Apa nepatakabva kwezvemilitary operation yanga iri munyika muno zvinotaridza kuti vanhu vachiri kutya. Saka handina kushandisa ndirikuti mamagistrate vakaita kuti nyaya yakavakurira ngazviende mberi ukoko kwazvo.
Saka kutaura kuno vaChombo nevaChipanga vari kuchengeterwa kupi?
Kutaura kwatiri kuita ikoko vaenda nhasi vari kunge vachienda kugroup maxima vaitounziwa nemota dzemasairini. Hurumende yakuvataridza kuti nyaya dzavo dziri serious ekuona kwazviri kuitika. Saka vaendeswa ikoko vanenge vakachengetedzwa zvemaximum kuchigurubhe maximum. Vari kuchengetedzwa vasati vatongwa, inenge iri rimandi. Kazhinji kacho munhu achinzi arimandwa asati atongwa anoenda kuari muHarare munomu, anoenda kuHarare Central, haanoendi uko kuchigurubhe maximum kunyanya kuenda vanhu vanenge vatotongwa vatobatwa vaakuseva masentensi.
Saka muri kufunga kuti zviri kuitirwei?
hurumende yemunobva muna 1980 inongoda kusvikidzira vanhu vanhu varambe vachiitya ipapa apa zviri kuitwa kuti ava president vakapinda manje manje vakataura kuti hanzi aiwa ndoda kufaita corruption vanoda kupiwa mbiri nekunge vari kushanda necorruption against vanhu vavaishanda navo sevana chomba asi tiri kuziva kuti vana chomba vana naishanda vanhu vanga vari mune rimwe gurupu zanopf rakashanda negurupu ravanhu nezviutongwana chombo izvi zvinhu zvandazviti zvakasoitika 2005 2003 ivo varipo muhurumende izvozvo vari kupinda nemaministers amwe vanga vangori navo saka hapana chitsva ichi ndechemuda kuti vatinyepere vanhu kuti aiwa ndiri kufaita iye achipanga yekunzi akataura statement yaakanzi ati aiwa masoja haafaniri kupindira nyaya dzezvematongerwo ndiwo mutemo wenyika chaiwo masoja haapindiri avakapindira havo vakati ivo pati zvavo vakapindira mune zvakanaka but haasi munhu wese ane pfungwa dzekuti kupindira kwavo kwakanaka saka chipanga aitaura pfungwa dzake inonzi freedom of expression kutiwo inini achipanga ndiona kunge masoja haafaniri kupindira ari kukanganisa saka munhu aangaendesiri kujeri nyaya yekuti ataura pfungwa dzake
gweta riri kumirira vaimbova gurukota rezvemari Dr. Ignatius Chombo navakudzi Chipanga avo vaive mutungamiri wezanup f youth league muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakadoma makurukota maviri chete kuti ambofanobata zvigaro zviviri zvakakosha vakamirira kuumba dare ravo remakurukota. Vakadomwa ndiva Patrick Chinamasa kuti vafanobata chigaro chegurukota rezvemari uye vasimbarashe Mbengegwi kuti vafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya.
Mapazi wayo mapazi anokosha mukutongwa kwenyika kunyanyanya bazi rezvemari vanenge vachida kuonekwa kuti macivil servants anobhadharwa zvikuru zvehurumende zvinobhadharwa mari yemitero inouyiswa munyika nokuhumwe hurumende kuitira kuti vanhu varambe vachibhadharwa vanoshandira hurumende nemainflows emari dzinenge dzichibva kumitero dzakasiyana-siyana nokuti pasaita maedcd outflows emari dzinenge dzichibuda munyika zvisiri pamutemo saka ministry of finance inofanira nge rekiminisi mamwe maministries ministry of foreign affairs anenge achidiwa because ministry of foreign affairs ndiye public relations manager wenyika anenge achitaurira dzimwe nyika dzatinodhidzana nadzo kuti kuzimbabwe kwakamira sei varare hurumende vakamira so zvichauya ndezvi mukatarama maministries asina kudomwa maacting capacities ekusecurity tinotoziva kuti kusecurity kune vanhu vanoita nezvesecurity vasiri maministers vakafanana nevakuru vevasori vakuru vemauto vakuru vemapurisa vakuru vemaprison saka vanenge vachingoita basa ravo sezvavanofanira kuita vachidzivirira nyika nokuchengetedza mutemo saka apa vari kuitira kuti asingi vawane nguva yemaconsultations akasimba kuti hurumende yavanda kuita ihurumende inoratidza chii pautongi hwavo hwavanda kuita munguva shoma yavari kutonga sapuresident kusvika maelection aitwa.
Totarisawo nyaya yedare remakurukota, chii chiri kupa kuti vatinonokei semaonero enyu?
Aiwa nyika inoi yezimbabwe yanga yakavhengizika kwemakore akawanda pane zvinhu zvanga zvichiitwa zvisiripo pane maministries angachingeiswa kuti vanhu vadye angachingeiswa paukama angachingeiswa pakuti munhu uri webato ripi uri wedii ripi mumafaction anga ari pokuzana yanga isiri hurumende yekuti igadzirise upfumi hwenyika hurumende yekuti igadzirise zvido zvevanhu hurumende yekuti igadzirise kuti nyika yotongwa sei kuti upfumi hwayo huende mberi kuti mabasa agadziridzwe kuita kuti maindastry amuke kuitira kuti todyidzana nedzimwe nyika sei kuti dzedzi vave vachisima mari dzavo so apa vamunangagwa chiita kuti vanonokekisa hurumende yavo semaonero angu ndechekuti hurumende yavanoisa ndeicharatidza kuti vamunangagwa mutongi kana kuti mutungamiri akaita sei saka vanofanira ndofunga vari kutora nguva vanyatsokuita consultation yakasimba kuvanhu vomuindastry kuvanhu vomumapato mamwe anozvimirira kuvanhu vomumadzisvondo kuvanhu vemumadzishe kuvano muupfumi hwenyika muindastiri muagriculture ti vanzwe kuti chaizvo chaizvo zvinoda kusunungurwa kuti nyika ende mberi ngezvipi. Saka vanoda kutora nguva vasati vaita decision iyeyo. Plus munoziva kuti muzano mune nyaya yemadyo, mune nyaya yecorruption, mune nyaya yepatronage, yekuti kana mutungamiri anenge aripo anofanira kusarudza shamwari dzake, anofanira hama dzake, anofanira vanhu vebato rake, kungofadza vanhu vemubato rinoti kuita kuti nyika ende mberi. Saka zvinhu zvikuonekwa anofungana vamunangagwa nevamwe wavo vanova zvipangamazano zvavo kuti vaisaisa hurumende yokufadza vanhu asi vaise hurumende yokuti nyika igadzirise upfumi hwayo nekuti nyika ende mberi.
Asi zvinhu zviri nyore here kuti dare iri ringe richishanda panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo? Hamuoni zvakavaomera here kuti nemwedzi mishoma shoma yasara vakawanda vanenge vachivatarisira kuti vaite zvinhu zvakawanda?
Ipapo ndopane tezi yavamunangagwa. Kuhwina kwavo maelection anotevera kana kudahwina kwavo zvinoenda nokuti chavaita chakasiyana nehurumende dzezano dzokubva muna 1980 kusvika nhasi ndichi. Chii chavachasunungura chichaonekwa nevana vezimbabwe vese vakafaranuka nokubva kwamugabe?
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Peter Ruhanya vachitaura vari parunare vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Prince Harry vekuBritain vabuda pachena kuti vave ivo nemusikana wavo Meghan Markle vane hurongwa hwekuti vazororana nekuchata gore rinouya muna 2018. Prince Charles, baba vaHarry, ndivo vakazivisa nezvehurongwa uhu nezuro. Vabereki vaMeghan, anova chizvarwa chemuAmerica uyo anoitawo zvemitambo yemafirimu, vakati vari kufara zvikuru nehurongwa hwekuroorwa kwemwanasikana wavo. Merkel ndiwe chikaradhi sezvo baba vake vari muchena, mai vake vari mutema. Vanhu vemuIraq vanoti pane bambo rakaputika pane mumwe musika pedyo neguta guru renyika iyi reBaghdad rikauraya vanhu gumi nemumwe chete. Vamwe vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi. Vanopfurikidza mwero vesangano reIslamic State ndivo vari kuti vakaputisa mabhombo aya. Vamwe vana mazvikokota vaviri veUnited Nations vakazvimirira voga, vaIdris Jaizeri navaAlfred Zayas, vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze zvinofanira kubviswa nekuti zviri kukanganisa zvikuru vanhuwo zvavo, kwete vatungamiri venyika. Havativo zvirango zvikabviswa zvichabatsira kusimudzira upfumi hwenyika uye kuti munyika muitwewo sarudzo dzakachena muna 2018. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga.
Chiripo ndechekuti pava nehurumende itsva iri kutungamirwa navamunangagwa. Asi chinodiwa ndechekuti vanhu vasakurumidza kumedza kutenga kuchata. Zvoda kuti zviongororwe, munhu wese ngaapuwe mukana. Kana tingati panganzi kazhinji zvinonzi ngationei kuti mutungamiri wenyika nehurumende yake vachadii mukati memazuva zana ekutanga ekutungamira kwavo. Iko zvino hapana chati chata chichanyatsoonekwa chinobatika chekuti pane zviri kuitwa kunze kwemashoko avo avakatura pavakagadzwa ivo vamunangagwa. Uyezve
pari matambudziko ati kutoona inyaya dzezvekodzero dzevanhu anogona kuzokanganisa zvinhu kumberi uko achinokurudzira kuti agadziriswe nemukurumidzo. Chekutanga, vanhu vanosanganisira makurukota ainge ari pasi vaMugabe vakasungwa, vamwe vachona vakarohwa zvakaipisisa, vamwe vachishungurudzwa, dzimba dzavo dzichipwaswa nemauto ane Putin. Zvose zvinofanira kuzviongororwa. Zvatinoita ngazviitwe pamutemo, zvinhu zvinge zvakajeka. Toziva kuti pane gwara, uyezve kuti nyika yeZimbabwe yava kufamba yakananga rimwe divi risiri riya raitungamirwa navaMugabe. Saka ichi chinokosha zvikuru sei kuti vanhu vese vanotaura kuti zvinhu zvanaka ngavatange vaona kuti chii chiri kumboitika, vamunako pane zvavaita here. Saka ngavadai vapuwa mazuva atingati zana remazuva rekuona kuti vanobata basa nemutoo upi, pane mutsauko here pakati pavamunangagwa navaMugabe kana kuti ngoma ndiyo.
Asi kana vari kuti ivo zvirango zvinongokanganisawo vanhuwo zvavo kwete vatungamiri venyika.
Kuziva kwedu pauwandu hwezvirango zvanga zviripo, zvanga zvisiri zvirango zvanga zviri zveupfumi chaizvo, zvanga zviri zvirango zvekuti vanhu vanga vari pedo navaMugabe ndovanga vachibva vakwanisa kufamba kukati kukati vachinyima tsamba dzekusvika kune dzimwe nyika dzakati wandei. Izvozvo hazvo zvanga zvisinga hazvinyanyi kuvhiringidza upfumi hwenyika. Dambudziko guru ranga riripo rakataurwa navamunangagwa pavakatora mashoko avo ekugadzwa, inyaya yezvikwereti zvenyika. Nyika yanga ichikonomora nekumora zvikwereti isingadzoseri, isingabhadhari. Ipapo hapane nekuti pane zvirango. Kana World Bank kana IMF mabhanga epasi rose vanenge vachitotaura kuti kana munhu asingabhadhari mari yaanenge apuwa kana iri nyika, havakwanisi kuti vapiwe imwe mari. Ndodambudziko guru ranga riripo, rinoda kuti rigadziriswe, kwete nekutaura kuti isai zvirango kana kuti kudii. Rinogadziriswa nekuwana nzira inobatika yekusimudzira upfumi hwenyika nekuripa mari idzodzo, nekuona kuti mari dzakambofambiswa sei, inonzi debt audit, kuvheneka kuti zvikwereti izvi zvaitorwa nani, kupi, zvichiita basa rei. Ndozvakakosha nekuti tinoziva kuti nyaya yehuori yanga yapfugamisa upfumi hwenyika. Saka zvikavabata zvine mazvo kuti huori hupere zvingabatsira nyika.
Asi zvinoshanda here vamavhinga tichitarisa kunyika dzose dzakatemerwa zvirango, vana North Korea, vana Irana?
Hatingafananidzi nyika yeZimbabwe nenyika dzakaita sana North Korea nana Iran kana tichitarisa nyaya dzezvirango zveupfumi, nekuti nyanyei zvikuru chaizvo kuZimbabwe yanga ichingova nyaya yekuti zvirango zvanga zvakatemerwa vanhu varinotungamira hurumende yavaMugabe. Saka iko zvino kana kuri kunzi vari kuti tinisai zvirango zvoupfumi kuna vaMugabe zvekuti vasafambe ivo nemudzimai wavo nekuti havachisiri kutonga, zvinganzwikwa. Asi tiri kuti kana paine hurumende itsva, ngaitirwe mukana wekutaridza nemabasa, kwete kumhanyira mashoko. Ngativaone nekuvaziva nemabasa avo. Saka iko zvino ngativapei mukana, ngatiregei kumhanyira kuti tione zvakadii zvakadii. Vamunangagwa ngavapuwe mukana wekutaridza kuti hurumende yavo inobata basa nemazvo here kana kuti kwete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadewa mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Komiti yeZimbabwe Road Selection Committee yakadoma Terence Muradzikwa kuti apiwe bezari rekuenda kuOxford gore rinouya. Makwikwi aya akapindwa nevechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana kusanganisa Zimbabwe, Britain neAmerica. Terence uyo akakunda Zimbabwe yose pabvunzo dzeO-level neA-level ari kudzidza kuHarvard muno muAmerica pari zvino. Mukuzeya nezvechirongwa ichi, tabata imwe nhengo yekomiti iyi muzvinafundo Arthur Mutambara.
Chino chinonzi Rhodes Scholarship mubairo wakakura chaizvo, bairo mukuru pasi rese, wakatanga muna 1903. So pasi rese maAmericans, maEuropeans, maChinese, maIndians and Africans vano applya scholarship iyoyo vaiwana vawana mukana kunofunda paOxford. Saka nezviro tanga tichiita sarudzo yemuZimbabwe. Asi chikuru chatiri kutsvaga, tiri kutsvaga munhu anogona chikoro uyezve ari tichikwanisa kuita mutungamiri uyezve achiita basa mukati meruzhinji uye anoti pachirungu munhu ari well-rounded, mwana akangwara uyezve ari mwana angangotungamiri pamberi yapo. Saka tasarudza mwana one chete gore rino anonzi Terence Muradzikwa, anga ane 16 ma-A's pa-O-level, anga ane 25 points pa-A-level, ari kuHarvard, ari kutadha degree economics, abudirira kuita Rhodes Scholar, achazoenda kuOxford gore rinouya muna 2018.
Saka imi makakwanisa kuti munge muchibvunzurudza vanhu vangani kana kuti vangani vangava taurawo kuti vanoda kupinda muchirongwa ichi?
Mubayiro uyu unodiwa nevakawanda. Tatotanga nemaapplications atika ma 5,000 todzika tosvika kuma 2,000 todzika toenda kuma 200 tozosara ne 9. Saka iyo 9 yovavo ndovatakatarisa, vakara vana vanogona chaizvo. Vazhinji vavo vane anonzi ma 15 points, vane anonzi ma 13 A's pa-O-level, vane ma first class ma degrees avo. Pavana 9 vatanga tina vava vaigona chose. Asi tikutarisa zvekugona muchikoro nezvekugona kugara zvakanaka nevanhu nezvekugona kuita mutungamiri. Saka azokunda kuti abudirire ndeumwe chete anonzi Terence Muradzikwa. Asi vana vese vatanga tinavo pakomiti yedu vanga vari vana vari kugona chose, vana vakasimba, vane njere dzakapinza. Asi mumwe wavo chete yabudirira kuti azoenda kuOxford next year onoita degree riri pamusoro rinonzi masters paOxford University mugore ra2018 muna September.
Muzvinafundo Arthur Mutambara vachitaura vari parunare muHarare. Muzvinafundo Mutambara inhengo yekomiti yeZimbabwe Road Selection Committee. Nguwa edi apera, regaiti mbotarisa misere na uzwa kare. Father Fidelis Mukonori, avuwaive mtongi gava, pakati, pavambu gabe ne mauto, vota ura ne Studio 7, nezwa kaitika pa naurano zekuti vambu gabe vaende pa mujikandi gere. Gweta Rava Ignatius Chombo, avuwaive gurukota rinoona nezwe mari, uye vaku zichipanga, avuwaive mutunga miriwe Zanu PF Youth League, Dr. Muzvinafundo Love Mo Maduku, vanoti vave kuenda kudare repamusoro High Court nhasi kuti vaviri ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Zvimwe zvipangamazano zveUnited Nations zvinoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare munguva pfupi inotevera. Anokonika nemufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.